of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana ticharangarira, Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka ano Elvis Ncube. Ende takaona zveve Operation Dudula vaivamo kukwera zuro.
Zimbabwe Exiles Forum yoshushikana nekurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Sloot.
Zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana.
Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa.
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara budgetiri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebhajeti regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri pakati pevanhu vakapondwa ndokupiswa munzvimbo inogara vazhinji yeDeep Sloot muJohannesburg. Mapurisa eMusouth Africa ayo ari kutenderera munzvimbo iyi achiferefeta zvakaitika anoti ane chinangwa chokutongera vakaponda ava rufu akavabata. Munzvimbo yeDeep Sloot ndimo makapondwa nekupisirwawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu Elvis Ncube gore rakapera. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe vaHenry Hama dziripi kuti tunze divi ravo. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nyaya iyi ichiri pakati pekuferefetwa.
Vawande, hatisati tanyanyoziva nechiitiko nezvechiitiko ichi, asi nhau dziri kungoti kune 4 vakaurawa kupera nezuro usiku, koita 5 vakaurawa nezuro. Ende zvese izvi zviri kuitika vachinenegwa mhosva dzokuti ndo vapari venyaya kana mhosva dzinenge dziri kuitika muDeep Sloot. Kana ticharangarira, Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka ano Elvis Ncube. Ende takaona zveve Operation Dudula vaivamo kukwera zuro. Saka kazhinji ukaona pachiita zvipoka zvinenge zvichimira nama South African panenge pachiita zvinhu zvakadai kazhinji panoita fungiro yekuti ndivo vanenge vachikurudzira hatisi hedu kuti ndivo vari kukurudzira asi paunenge uchiona vachifamba vachiita mamanifesto okuvenga maforeigners kana kuti zvizvakwa zvezvimwe nyika kazhinji ndivo paunoona pachioita fungidziro yekuti vanenge vachi va munyaya dzacho saka zvinhu zvatinongogwadziwa asi tichaferefeta heduwo nokuhwa kuti zvakamira sei chii chakanyanyoitika asi hazvisi zvinhu zvakanaka tichiinda kusarudzo tichaitiwa gore rinouya muSouth Africa nokuti zvinhu zvinongokonzera kusawirirana nembonga mupopoto nemagarisiro ano akaita vanhu muno
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vange vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. So ndorapera Britain yakazivisa kuti yakapa Zimbabwe mari inosvika mamirioni makumi matatu nemaviri ane chidimbu kana kuti $32.4 million kubatsira bazi kusimudzira zvikoro asi gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vanoti mari iyi ichashandiswa mukusimudzira vanasikana imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nedzidzo muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vanoti zvakakosha kuti mari iyi ishandiswe zvakatarwa chaizvo neBritain
chirongo cheEducation Partnership for Education chemari yapiwa hurumende yeZimbabwe kuEducation inosvika $32 million chirongo chakanaka chaizvo zvekare andiko kutanga kuti mari dzakadero dzinge dzichipiwa Zimbabwe kuEducation saka vanoti ivo imari yekuti ikwanise kusumudzira dzidzo muZimbabwe kunyanya kuzvikoro zvepasi pasi zvinenge zvichibetserwa kunge zvichivakurudza mabuildings acho pamwe chete nokunge vachiitsirwa mvura ingava yezvibhorani nokunyanyisa chaizvo kuti kuna ana crash kuya uku vana vange vachizokwanisa kuzoenda kuna ana grade 1 vakwanisa kuverenga zvirongwa izvozvo pamwe chete nokunge zvidzidzisa vabereki kuti vanofaniravo kunge vari mudzidzo dzavana nokuti maticha haangazvikwanisi ari woga ndo zvinotaurwa naambasada weBritain kunenge kwabva mari yacho pamwe chete nevokuUnited Nations vakamirira dzidzo dzavana vaDiop vanopupuravo izvozvo kuti dzidzo inofanira kunge ichisimbiswa muZimbabwe asi kusimbiswa kwayo kunenge kuchibvirana pasi kubva mwana asati atanga kuenda kuchikoro kuna ana crash kuya uko pamwe chete nezvikoro zvacho zvinozoenda vana zvinofanira kunge zviri zvakagadzururwa zvichisapota dzidzo yavana
Professor Masocha panoita sekuti pane musiyano pakati pemashoko ari kutaurwa neZimbabwe neavo vari kupa mari mashoko ari kutaurwa negurukota rezvedzidzo vamoyo anoenderana here nemashoko akataurwa nenyika nemasangano ari kubetsera Zimbabwe nemari yedzidzo iyi
zvinozonge zvotaurwa naminista moyo kuEducation yemuZimbabwe kuti dzidzo yemuZimbabwe inofanira kunge ichichinjirudzwa ichisimbiswa chaizvo yakanangana nomwanasikana zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana nokuti vamwe vaakuti ivo dzidzo mari iyi ichange yakanangana nokuvandudza dzidzo dzomwanasikana pamwe chete nokuvandudza dzidzo yeZimbabwe dzidzo yeZimbabwe taifunga kuti yakatovandudzwa kare neEducation 5.0 zvekare vauya nemari havana kunge vati ivo ndiya vasikana kana ndiya vakomana vataura pachena kuti inenge iri mari inenge ichishandiswa kuti vana vasanyanyo kudropa muzvikoro varambe vachienda kuzvikoro zvirongwa izvozvo pamwe chete nokuvandudza zvikoro. Saka ndiona sekuti minister kuti havana kurashika apa ameno kuti vanenge vavudzwawo chiasi zvinenge zviri kunzi izvo zvikoro zvapasi pasi. Number one, zvichange zvichipiwa mari dzokugadzurudza gadzurudza zvekare new curriculum yagara iripo isati ichada zvokuvandudzwa asi kuti isapotwe ndiyo zvekare ichange kuchiiswa mari ikoko pamwe chete nokuzama kuita zvirongwa zvinoita kuti vana vechikoro vasarega kuenda kuchikoro. Saka takatarisa izvi tinoona kuti zvinhu zvakanaka chaizvo, asi zvinongonaka chete kana mushandi wacho unondopa dzidzo kuvana achinge achifara achinge achibhadharwa nomazvo. Ndopa tinoti siyanei ipapo nezvimwe zvirongwa izvozvi zvinokuti iniso munhu uri kudzidzo achibvira nokubhizinesi uku tinoziva isu kuti zvinoshanda ndozvokuti mushandi ari padhuze dhuze necustomer ndiye unokosha kudarika vese. Kuti akasafara paanondopa dzidzo iyoyo kuvana haisviki nenzira yainofanira kusvika. Saka vashandi vehurumende ava maticha vakasabhadharwa zvinovafadza. Zvose zvirongwa izvi hazvina kwazviri kuenda nokuti tiri kuona isu kuti zvirongwa izvi hazvina kutanga nhasi. Chaiita kuti mari dzimwe dzaienda kune izvozvizvi zvisabudirira chii? Mushandi waticha haasi kufara.
Nyanzvi mune zvedzidzo neupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Asi mukuru muhofisi inoona nezvokubudiswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vanoti mari iyi hairevi kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango, vachiti Zimbabwe haifaniri kupema asi kuzviitira zvinhu zvayo yega.
Izvi hazvirevi kuti hatina masanctions atinopiwa kana kutemegwa kubva kuUnited Kingdom, asi zvinongoreva kuti mabasa ava Munangagwa e-reengagement and engagement ane pundutso pane zviri kuita zvichizaruka, uyezve tinoramba tichiita basa iroro rava Munangagwa re-reengagement. Takatarisira kuti pamusoro pekubviswa kwe32 million zvirango zvoupfumi zvichabviswa, tisamirire kupiwa tikwanise kuzvigadzirira 32 miliyoni yedu takasununguka nesimba redu nezvatinazvo sevanhu veZimbabwe.
Avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera kuparurwa kweurongwa hwebhajeti regore rinouya negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti chikuru chiri kunetsa varayiridzi ndechekuti vachatadza kupa vana vechikoro dzidzo yavanofanira kuwana sezvo hurumende isiri kugadzirisa matambudziko avakasangana nawo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavira Zhou.
Bhajeti rava Muturi Ncube chigadza pasi mimba yomusikana, asi chatingada kutaura ndechekuti chinhu chimwe chete chiri nani pabhajeti ndechekuti mari yanga ichipiwa iri yamaus iri allowance yaakuzopiwa iri salary or basic salary. Izvo zvinopa kuti mari yemaus ibate ichizobatsirawo pamulandigere kana kuti papension.
Ko, kana makatarisa zvimwe zvose munotii nenyaya iyi Dr. Joe?
Taakutarisa zvimwe zvese, bhajeti hariindirani nezvatinoti regional, continental neglobal best practice. MaAfrican countries muregion nemucontinent ane agreement yeDakar framework. Dakar agreement inotaura kuti bhajeti renyika rinoenda kueducation rinofanira kunge riri 20% of the total budget. Ndiyo budget inoenda kuprimary and secondary education. UNESCO inotaurawo kuti budget rinda ku secondary, primary and secondary education no franga richipfuura 22% of the total budget. Asi redu budget iri tinoona kuti riri pasi kana kuti tingati riri pa 13%, saka riri pasi zvikuru kwazvo takatarisa zvinodiwa ku education. Mario yo 13% of the total budget haikwani kubhadhara vashandi vari Ministry of Education vanosvika ivo 140,000 pari zvino. Pane deficit yevashandi varayiridzi ye 50,000 inoda kunge ichiemployiwa, mari yacho hapana, nezvikoro 3,000 zvinoda kunge zvichivakwa. Zvekare pane issue yekuti zvikoro zvinge zvine electricity kana solar. 75% of primary schools hazvina electricity kana solar, 65% hazvina. Saka zvinongoreva kuti tifunge kuti tingazwa neICT kuti vana vese nevari kumaruwa here havanga vachikwanisawo kunge vachidzidza zvemhando yapamusoro, zvichangoramba zviri zviroto. Kuti varayiridzi vatambire mari yakanaka zvichangoramba zviri zviroto.
Izvi zvinoitei kudzidzo yemunyika, Dr. Show?
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara, budget iri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration inoreva kuti health inofanira kunge ichipuwa 15% of the total budget. Tinoona kuti budget rakapa 10%. Maputo declaration ya agriculture inoti 10%, zvakatadza zvikara because takapa 7%.
Chamunoona mubudget iri chii?
Tinoona budget rava muturinwe richiwedzera nhamo kuvarombo, nokuti kuna matax akawanda ekufamba pamigwagwa, kuterera dzimotikari nezvimwe zvakawanda zvekuti kana une dzimba zvinenge zvichibhadhara 1%, kana vane property. Vese vane property vanongozopa kuti vopa bedheni yedzimba dzavo kuvarayiridzi, vakawanda vavo vanova maloji. Saka tinoona chiri chigadza pasi mimba yomusikana. Makwivindi gore ra 2024 namo ichatamba wishu pamusana pavarayiridzi. Hationi tichikwanisa kunge tichipa quality public education nemateksa akawanda zvikuru kwazvo akadai. Budget rinoratidza kuti ratidzosera kumashure kugore ra1894.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti kusafara kwavarayiridzi kuchakonzera kuti basa muzvikoro risaitwa nemwoyo wese. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tine kubatikana kusingaiti bajeti dzatakapuwa idzi. Nangu nyaya yangu yakanyanya kukoshera pamapasipoti apa. Dai varume, chinhu chinofanirwa kudhura chii? Chitupa chisingaexpire nepasipoti inoexpire, yekuti unogona kuitora uchifungidzira kuti uri kuda kubuda kuenda kwakati nekuda kwebasa raunenge unaro semuenda nesomanesi, voramba kukuclira mapepa ako yoiswa pakuexpire unayo. Varume, izvi zvakuitika izvi hazvitaridzi chimiro, zvinosoresa nyika. Ina handionini kutaura pachena kuti aiwa takundikana mosiya mupa vamwe mukana, chiri chinhu chakaipa. Zvinhu zvakanaka kana makuti mimi nedzimba dzimwe dzakavakwa dzine mari dzakawanda wanda vakutorigawo teksi padzimba. Zvonyadzisa varume, makundikana varume.
Dai tisina mapurisa nemasoja muzimbabwe, dai nyika yedu yakanaka, taikwanisa kubvisa mbavha dziruba upfumi hwenyika. Vanarushwa yavanoba godi, njumba yegodi, vongosiya wakadaro, masoja akanyarara, mapurisa akanyarara. muri zvituta mapurisa nemasoja emuZimbabwe. Muchasvika rini muchingoitwa imbwa dzeZANU-PF.
Alo pa studio 7, alo pa studio 7. Ah, tiri kurwadziwa wedu ene zviri kuita vanhu vezanu. Kuuraya vanhu vetriple C. Makambonzwa here kuchimbonzi munhu wezanu hafu? Hakuna. Kunongonzi matriple C. Wapedza wogoti anzi tinofoma nyaya kunyeba. Zvakamboitika kupi izvozvo? Vamasaya vakashaya apa. Kufoma here izvozvo zvakawitineswa one nyika dzese kuti chokwadiwa masaya vakafa. ZANU-PF ka kukumbirawo murongeki vamunangagwa vakahoka ngavambobvawo pachigaro vakura pambotongawo vamwe timboonawo kuti zvine zvakadii tuda shanduko isusu tingori kuno kujoni kuno ndokwatingori kututotya kuti kotikadzika kumuchatombotangira papi vamunangagwa ngavasadaro vashabangu mutikwanire muri kwamuri koko muchiita zvamuri kuita izvozvo zvekuturunura vanhu pavanzwira kuda tinzwirewo tsitsi please tiriwo vanhu mwari haadhaku ndichakudzokererai zvamuri kuita izvozvo vanhu vezanupiyo
makadiko pastudio 7 haiwa tinofara indinoitwa Wellington Pete ndiri kuno kuchitungwiza kunoku nemubvunzo wokuvakomana vedu vetriples kuti tinzwe kuti mabyelection hongwa akuitwa zvaari kuitwa chavamweuyo haazorikole futi vanhu here achiti mashandisa zita semuweyi aari kungoita pane zvii zvaigadzirirwa zvichaita kuti chavamweuyo asaite zvaakaita hatisi kuramba tichitenderera here panyaya imwe chete yekuti maelection apera vakomana vedu vahwina vahwina ubva waitwa rekodi futi chafamba sei ipapo tinzwireiwo kuna vamukwananzi kuti zvinhu izvi zvichafambiswa sei chabamweuyo vamuita sei vamumisa sei kuti asaramba achiita zvaari kuita tatenda
ndiri kukumbirawo kuti musvitsawo audio yavo kuna Farai Marapira kuti zvavari kutaura kuti vanoitira vana vezimbabwe zvingani zvavakavaitira pa46 years dzavakatora nyika ndiri kukumbirawo pastudio 7 dzimunisvitsiro kwavari kuti pamakore 40 something years avakazanu-PF yawana kuzvitonga chii chavakaitira vana vezimbabwe chii chinooneka kubva mabuilding akasiyana nasmith ndiwawo hapana kana chimwe chatiri kuona chakachinja asi vanongotaura vachingoti vana vezimbabwe musanyengedzwe
makadiko pastudio 7 apo ndinodawo kutenda nenhau dzamunotipa dzakanaka kudai ini ndinodangotaura nyaya yachavamweuyo yokuti akahwina kesi yake supreme court izvo tatagara tingodozviziva kuzvingagokona seiko yeemasoni dambudzo uyo mutungamiriri wezanu akati kwai we are the judiciary we are the police we are the army saka chingashamisa chii chichingashamisa ipapo kuti nyaya yahwiniwa zvinongofadza ivo asi isi tatagara tingozviziva tindo mamiriro azvichaita hazvina basa achatongoda kumuudza emasoni nekabhineti yake ndechekuti ngaazive kuti hapana dziva risingahwi richahwa dziva iroro rimwe zuva uvedya sara pabandika tsva nezuva
Studio 7. Ndinofunga ndinowana muri vatanu zvikuru sei vose vari kutipa nhau but inini ndoda kunyatsonzwisisa kuti uyu zvaari secretary general president wepati yake ndeupi kana iye achidefya Chamisa crowd triple C yake yainaye chavanguyu ine mumwe president asiri Chamisa here mbomubvunze yamubvunzo munhuiye utinzwe kuti andi president wake ndiani because iye ari kuti is a secretary general so president wake ndiani toda kunzwisisa because uyu munhu kwauri achakonzeresa zvinhu zvatasingafaniri because isusu as a Christian country tichida kutedzera zvinhu zvechikristu but akuda kuti titedzere zvisiri izvo
muise studio 7 kupembera tingangopembererawo zvedu 2 years dzaiswa ndovamutswa nedi minister of home affairs but chataifanira kunzwa chaicho ndechekuti after 2 years dzacho idzodzo dzichinge dzapera chii chimwe chichaitwa zvatovharana here 2 years kana dzichinge dzapera idzi kana kuti tichazopiwa dzimwe another 2 years ndisi kunziwa ipapo muri seve studio 7 apo netimu repachipinga apo mese k Christmas yakanaka ngatipinde kama road mufambe zvakanaka ma cross border.
Makaterera ku Studio 7 tichitefenyura tiri ku Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakatenda mapazi ehurumende yavo nevanhuwo zvavo vari kubetsera Ukraine muhondo yayo neRussia. VaZelensky vakatenda vanoshanda panodiwa rubetsero rwechimbi chimbi kana kuti emergency services, mapurisa, National Guard nevamwe. VaZelensky vakati zvinokosha kuti vanhu vose varambe vakashinga uye pakupera kwesvondo roga roga vachikwanisa kuti vakabetsera neimwe nzira mukudzivirirwa kweUkraine. Vanhu vana vanonzi vakafa nezuro, vazhinji vakakuvara zvakaipisisa nezuro mukereke ya mukereke yeRoma iri mune rimwe dunhu rinogara vanhu vechiMoslem vazhinji kuchamhembe kweFilippines. Mapurisa anoti njodzi iyi yakakonzerwa nekuputika kwebhombu rakadhubuka mukereke panguva yemisa. Guta rikuchamhembe kweGaza reKhan Yunis riri kurohwa nemabhombi akawanda anobva kumauto ekuIsrael. Zvinonzi mauto eIsrael ari kurwisa nzvimbo iyi zvakaipisisa. Nzvimbo yeKhan Yunis iyi ndiyo yakanzi neIsrael vanhu vaende kunowanda ikoko pakatanga hondo muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Exiles Forum yoshushikana nekuurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Slot. Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa. Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebudget regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari vamutori Ncube huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.